Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo zvita 28/2024. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reZANU-PF rinoenderera mberi richiramba kuti rine chekuita nemapisha-pisha nekunetsana kuri kuitika mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Ukuo vaive mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vachiti vave kutyisidzirwa nerufu. Nengo dzedare reparamende, makanzura nemaseneta akasarudzwa pasi peutungamiri hwavaChamisa anonzi ave kungodzungaira mugomo nekusaziva gwara rekutora. Hurumende yoparura urongwa hwekupa vanhu nhomba yekorera kutanga mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaive mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vave kutyisidzirwa nerufu. Patavabata vaChamisa vanyora mashoko aya padandemutande ravo reFacebook vati havana kusununguka kutaura nezvenyaya iyi pari zvino. Hatina kukwanisa kubatawo gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo nharimbozha yavo yanga isiri kudayirwa. VaChamisa vakasiya utungamiri webato reTRCC nemusi wechina vachiti ZANU-PF yave kushandisa zvitokwani kuvarwisa. Asi mutauriri weZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa vati zviri kuitika mubato reTRCC imombe dzemudanga dziri kutungana.
Nyaya dzekuTRCC inyaya dzemubato ravo. Hapana anopindira mumba mako kunze kwengwembo mako imomo munye nhamo dzamo. Zvino kana zvazosvika kuti vamutandanisa mupati iyoyo, zvinhu zvaidetsana mupati mavo kwete zveZANU-PF.
Asi kavamwe vari kuti bato renyu ndo riri kushanda nematare kuvhiringidza vanopikisa vachiti ivo hapana humbo hwakati tsvikiti wekuti vachabango vanga vaine chigaro ichi uye havangakwanisi kumira kana vasina rutsigiro rwehurumende.
Isu hatipindire kumatare inge yabe matare ane mutemo wacho watakaisa pamwe chete nayo TRCC chiri MPC.
Takanzwawo muchiti vakatanga rimwe bato vanosungwa, sei muri kudaro?
Hatina kuti vakatanga rimwe bato vanosungwa. Takati vamwe vavo vaitonga navo vainge vachitambirwa mari nevanhu vaitarisira kuti kana mari dzapiwa kubato vachapiwawo vachiita mabasa emusangano. Mari idzodzo hadzina kuzivikanwa dzaibva kupi, hadzina kuzivikanwa dzaipiwa ani, asi dzadziri mari dzemusangano. Zvino kana wati iwe wabuda musangano wausisii musangano iwoyo, musangano wacho unosara une kodzero yekuongorora mabhuku ezvaiitwa zvinoitika kana kunyika kwenyu kwamunoita nezvimuro kuamerica. Kune Electoral Laws Practice Act yamuinayo mucongress inototi kana vanhu vakatyora mitemo vanosungwa kuti vakasevenzesa mari yemaelections sei. Saka musati zvinoitika kumusha kwenyu kana zvaitwa kuamerica moti zvikaitika kuti vagomoti mavara angu azarafu aiyo.
Asika vamutsvangwa, izvi zviri kunero bato racho reTRCC kuita sei imi makuita kunge muri kuchema kudarika afirwa?
Isusu tinoti tiri mune nyaya dzekurwira masimba, ndo inonzi politics. Saka nhamo inenge yawira uyo ari kukurwisa mupolitics kuti ichiita kuti zvakowo zvifambire mberi unotopembera sandokuti ndo politics dzacho. Muda kuti tichinje kuti politics yaakunzi ichechi yemusi wesvondo, haisi chechi.
Tanzwawo vachinyora padandemutande reTwitter vaChamisa kuti vari kutyisidzirwa nerufu.
kana ari kutya kuchidzidzirwa nerufu ndomutaurira vachamisa kuti mapurisa agara achingovachengeta makore ese iwaya vachiita poritiki dzavo dzetriples nyange vai mhanya nenyika dzekunze havana musuwa wakabhonzi vafa wakamuka achingori mupenyu ngaangoenda papolice station iri padhuze naye saka achamisa aiwa pane nyaya yeipindi ndisori kudii kwake ndiri kusairwa kana atongoona atya chete and kutya kwacho kuine kodzero yaari kuzviona iye kuti iripo ngaaende pamapurisa ari padhuze naye.
Avo vanga vari mutauriri webato reZANU PF vaChris Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, nhengo dzedare reparamende, makanzura nemaseneta akasarudzwa pasi peutungamiri wavachamisa kubato reTriple C anonzi ave kudzungaira ari mugomo nekusaziva gwara rekutora kubva vachamisa zvavageza maoko pautungamiri webato iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanokokera nhengo dzeTriple C mudare reparamende vaClifford Hlatshwayo.
Tinoona kuti isusu taifanira kuti tisangane nechimbi chimbi kuti kuri kure nekungopanana maupdates zvinhu zviri zvichifamba kuti zvinofamba sei. Saka tiri kusangana mazuva mashoma ari kutevera tichaudza nyika nekusangana kwedu nemufambiro atange tichiita.
Ko zvekuti muri kusangana mangwana zvafamba sei? Hamuchasangani mangwana?
Zuva ramangwana hatichakwanisi kunge tichisangana nekuda kwezvikonzero zvakati wandei zvangobata MP dzakawanda. Pane programu dzatiri kuita kumaconstituency kwedu.
Asi tiri kunzwawo kuti pane kunetsana kwakanyanya pakati penhengo dzenyu dziri muparamende, vamwe vachiti ngatisiye zvakaita muzvarema here, vamwe vachiti aiwa tofanira kuramba tirimo. Zviri kufamba sei?
Aiwa hapana kunetsana, tinetsana tiri kupi? Umwe naumwe izvezvi munoziva paramende yaka yakavhara vanhu vese vari kumaconstituency kwavo. Ini kutaura kwandiri kuita ndiri kwangu kuchipinge South munonga muchinetsana moripi? Hakuna kunetsana, umwe naumwe izvezvi ari bhizi kutarisa programu yegore kuti gore rineri ra2024 ari yanga achiite muconstituency zvakawanda zvitinge tichiita. Nekuti kana ndiri mukokeri ndinenge ndichitarisawo kuti maconstituency kwedu kwatiri kumiririra chii zvatiri kuitawo kuitira kuti tisaita mamissing MPs tinge tiri muvanhu tichitaura nevanhu. Saka hakuna kunetsana kuripo nekuti hapana patakambosangana kuti hanzi vakazorwa pakati vakazotaura pakati, hatina izvozvo.
Pane urongo here hwekuti musangane navachamisa?
Aiwa izvo zvazvinonga zvichioneka, hazvingonzi zvepamhepo. Mabasa atinoita akawanda, tinosangana tinoita zvakawanda, tinodii hatiendi pamhepo. Kuti aiwa tazosangana nemukuru wedu tikazosangana nanhingi handiwo mashandiro atinoita.
Pane zvamambonzwawo here senhengo yeparamende kana kuti senhengo dzeparamende kubva kunaivo vachabangwa?
Aiwa hatina kubvira tambotaura navo, hatinabvira tambovaona, hatinabvira tambosangana navo, hatina kubvira tambonzwawo nezvavo.
Vanokokera nhengo dzeTriple C mudare reparamende vaClifford Hlatshwayo vachitaura vari parunare kuChipinge. Hurumende iri kutanga mangwana kupa vanhu nhomba yekorera kune nzvimbo dziri kunyanya kupararira chirwere ichi. Zimbabwe yakapiwa nhomba neWorld Health Organization inodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu kana kuti 2.3 million. Imwe nhomba iyi yakasvika munyika kare uye imwe yasvika nhasi ikagamuchidzwa kugurukota rinoona nezveutano Dr. Douglas Mombeshora. Mukuzeya nezvekupiwa kwevanhu nhomba iyi apo chirwere ichi chopararira nekuuraya vanhu vakawanda mumatunhu ose, tabata mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike.
Tinogamuchira zvikuru danho ratorwa nehurumende rekuparura chirongwa chekubaya vanhu nhomba yekudzivirira chirwere chekorera. Tinovimba kuti veruzhinji avo vari munzvimbo dzichange dzichibayiwa nhomba iyoyi vachapiwa dzidziso yakakwana kuitira kuti vanyatsogamuchira chirongwa ichi nekuchitsigira.
Sei dzidziso yakakosha, Varusike?
Tinoziva kuti nhomba inobatsira zvikuru kuderedza dambudziko. Asi zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti veruzhinji vange vachidziva kuti nhomba handiyo yatingati magic bullet kwete. Vanhu vanofanirwa kuramba vachiwaniswa mvura, masuweji achigadzirwa, marara achitakurwa. Nekuda kwekuti nhomba inokwanisa kushanda ndokunge vanhu vaine mvura yakachena yekushandisa.
Asi munoona vanhu vachigamuchira here kuti vadonhedzerwe iyo nhomba yekolera?
Veruzhinji tinoziva kuti vachangobva kubayiwawo nhomba dzana COVID nedzimwewo nhomba dzinobayiwa munyika dzakasiyana siyana. Saka handi zvitsva kubayiwa nhomba. Tinovimba kuti veruzhinji vachagamuchira vagokwanisa kubayiwa nekuda kuti nhomba inobatsira kuderedza dambudziko. Asi veruzhinji vanofanira kuzivawo zvekare kuti naivo vane basa guru rekuita mukurwisana nedenda irori rekorera.
Veruzhinji munenge muchitarisira kuti vaitewo sei apa varusike?
Wani kugamuchira nhomba iyoyo nekuitawo utsanana huri pamusoro-soro kuitira kuti vakwanise kuramba vachizvidzivirira nekuregedza kuenda kumagungano akakura-kura, angave emakereke, ingave michato, nekuda kwekuti tiri kuona kuti magungano imomo dzingave dzinhamo ndo mumwe muri kuita atinoti masuper spreaders, kuri kuzopedzisira veruzhinji vabatwa nechirwere chekorera.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vachitaura vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vazivisa nhasi kuti vatanga kuferefeta mashoko ekuti pane vamwe vashandi vesangano ravo gumi nevaviri vemuGaza vainge vari pakati pevanhu vakarwisa Israel pakatanga hondo musi wa7 gumiguru pakati pechikwata cheHamas neIsrael. Pavanhu ava vapfumbamwe vanonzi vakatodzingwa basa, mumwe anonzi akafa, uye vamwe vaviri vanonzi havasi kunyatsozivikanwa kuti ndevanani uye vari kuferefetwa. VaGuterres vanoti vashandi vesangano ravo vanoita zvekupfurikidza mwero vanorangwa. Mumwe murume anopfuura huku kuSan Francisco muno muAmerica akamanikidzwa kuuraya nekupisa huku dzinodarika zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 550,000. Izvi zvinotevera kupararira kwechirwere cheavian flu kana kuti bird flu. Gore rapera, kupararira kwechirwere ichi kwakapa kuti mazai nenyama yehuku zviwedzerwe mutengo zvakanyanyisa muAmerica. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Eugene Kudzai Jamu, avo vakatanga kambani yeBrute Force Engineering iyo inogadzira maspeed limiter muZimbabwe. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tichagadzira inonzwe speed limiter inolimita maspeed mota, mabhazi, marori as well as mabots. This thing to get design because of first it's a requirement government there like I said to the instrument so kind of my red experience my things are not no conjure in the net like I think the public transport it's either my bus my community or my condo or my road.
Speed limiter iyi inoshanda sei?
Mabhazi, for example, mabhazi, I think akanzi speed limit 100 km per hour. what this device does, you know, it can make sure the bus are full, full 100 kilometers per hour. So, you know, to see driver, Rambo, to accelerate, our 100 kilometers per hour. That is the maximum speed, meaning that you can limit it up. But the way it does this is either, you know, limit fuel supply, so that the vehicle does not accelerate or it intercepts. Mamiji Rainmaker speed, you know, Shandisa GPS tracker. So that's one. Then the second thing should be on the government, which is the Inafanga could record the speed every 5 seconds for 72 hours of driving. Like, so that if anything happens, they can check, can find my violations, those are not going to tamper with the device, all those things, if they somehow manage to go around the system, or once I exceed them, I see, maybe they should only go as well. So, I find that information, you know, that is a good arm, so that if you are traveling with this speed, location.
My speed limiter, anokora kunge, akamboka tziru wakuti mwenyika. Ii ya muri kugadzira muZimbabwe yakasiyana sei neamwe aya.
Kana tine speed limit akagadzira kunze kwenyika, akauya kuno anogona kutadza kuenderana nezvinenge zvichidiwa nemitemo yedu nemastandard edu emuno. So tikange tamatenga kunze kwenyika, akauya kuno kwakatadza kuenderana nezvichidiwa kuno, zvino tichorera mari yakawanda nanguva yakareba kuti zvigadziriswe. Kunze kwenyika. One, two, pane nyaya yemutengo. Kana tichitenga kunze kwenyika, zvinotidhurira, nekuti obviously makampanies iwayo ari kunze vanenge vachitarisawo kuitoki icho maprofits akakura. Asi tichakugadzira tega wealth control of wealth control of our labor, wealth control of my resources edu atiri kushandisa. Ini tiri papo zvakawanda zvimwe zviripo zvichazoitwa semuenzaniso hurumende yedu through VIG vari kuda kuzonge vachimonita vanenge vachiona zvese zvinenge zvichiitika. Vanotiona kuti kombi iri kubva kubulawayo iri kuenda Gweru yatyora mitemo apa neapa neapa neapa. Vanenge vachizviona izvozvo nekuti system yacho inofanira kuzotaura necentral database zvichagadzirwa nesuku kupolisi. Saka zvinhu zvakadai zvinoneta futi kuti mutaure nevanhu vari kunze kwenyika kuti vachikugadzirirai.
Makatarisira kunge muchigadzira akawanda sei, uyezve mabhazi nemakombi ari munyika akawanda, muchagona here kugadzira anoenderana neuwandu hwemabhazi ari munyika?
Makampani aripo akawanda, but it's not thing fun about 10 to 15 makampani akarege. Vazhinji vacho vari kutora kunze. I think probably Kikutega or maybe one other company iripo iri kugadzirawo locally, but as far as you know, Kikutega tiri kugadzira. Kugadzira lokali. Saka tinotarisa kuti pamwedzi isu sekampani ikapasiti yatinayo izvezvi tinokwanisa kugadzira 1,000 units paday. Asi zvakadaro tinokwanisa kuwedzera kapasiti zvichienderana nekuti demand iripo yakakura sei.
Nhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita nava Eugene Kudzai Jamu, avo vakatanga kambani yeBrute Force Engineering iyo inogadzira ma speed limiter muZimbabwe. Ndinokutendai vatereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Tavoka Ncube ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tavoka Ncube. Iko zvino tochienda kune chirongwa chamunofarira zvikuru chatinopakurirwa naTanonoka Wande, chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Vatereri vedu, ndini Tanonoka Wande, ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwezve chirongwa chedu chezvechitendero. Nasi tiri kudinderera mberi nenyaya yekuti vakadzi vakawanikwa nevana vaAdam naEva vakavhepi. Zvondo rapera takanzwa kubva kuna amai Faith vari kuSouth Africa vakataura mashoko awa.
Tokuzokumbira kuti ivo mukoo matanonoka wande vatitsvagirevo shekhi kana kuti pasta vechimoslem vagonewo kutirondedzera pamusoro penhau iyi. Pamashoko awo anowanikwa muKuran. Kuti muwane zvizhinji vahasvanze vangu vandiri kupindura ava, tsvagai bhuku rinonzi Kurani. Kurani ishoko ramwari, zvinowanikwa muKurani.
Tabva taita saizvozvo zvakakumbirwa namai Faith, vanoti mhinduro izere mubhuku rechitendero chechimoslem reKuran, vachikurudzira kuti tiverenge kana kubata mufundisi wechitendero ichi. Naizvozvo tabata Sheikh Ishmael Dua, vanove mukuru weSupreme Council of Islamic Affairs muZimbabwe. Sheikh Dua, manzwa mashoko aamai ava, mungapinduravo here?
Ndichiresponda kuna amai avo vataura nenyaya yaAdam. Ichokwadi, Adam haana kungobereka Kain naAbel chete. Adam, according to dzidziso dzeQuran nehadith kana kuti nhaurwa dzamuprofita wedu Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, akabereka vana vakawanda. Saka vana ava aibereka matwins, aiita kuti panguva iyoyo Mwari vakataura kuti mwana aberekwa uku, matwins weuku aroorane neweuku. Mwari akazvibvumira nguva iyoyo, hanzvadzi nehanzvadzi. Ndo zvakaita kuti nyika ive ichizara. Saka ndo maitikiro akaita tichitora mudzidziso reIslam kubva muQuran uyezve nhaurwa yamuprofita wedu Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Vana ivavo vairoorana panguva idzodzo, asi nyika yaakuzara mutemo wakazobviswa kuti hanzvadzi nehanzvadzi hazicharoorana. Ndo mazadziro akaita vanhu nyika, uyezve tese varungu anani tese takabva mudzinde rimwe chete rababa Adam.
Ko nyaya yekuti vamwe vatema vamwe vachena yakafamba sei, Sheikh Dua?
Nyaya yekutsvuka iyi, vamwe vari vatema muchiri kuyeuka nguva yaakaudzwa Lucifer kutora dhaka matemana ese enyika pakuumba baba Adam. Dhaka riya rakatorwa rakasiyana-siyana, and iye zvino vanoenda pascience vanoona kuti dhaka munyika munomu rakasiyana, imwe katondo, rimwe ndere black, imwe ijecha. Saka ndiwo matakabva isu vakawanzwawo jecha, ndiwa munoona vari vatsvuku vane madododo kumeso, vakawanzwawo dhaka rekurima reblack, iri ndiwa munoonawo vatema vakawanzwawo dhaka papa, vakatorawo dhaka pana Adamu rekatondo, ndiwanoonawo vatsvuki vabati. Tese takabva mudzinde iroro panguva yaiberekwa vana vaAdamu vakawanda vachiberekana kuti vazadze nyika ino. Iyoyo ndiyo dzidziso reIslam kubva kuQuran nekumahadith. Saka tinotenda zvakare kuti responsi yaamai vabvunza ivavo kuti no, zvakafamba sei, ndo mufambiro wazvakaita iwowo, kuti Mwari akataurira Adam akabereka vana vakati one day chaizvo, vairoorana mwana we akaberekwa nehanzvadzi yeuku oendawo kuda. So imchiona kuti yakazosvika nguva yokuti Kain naAbel pakanzi hanzvadzi yeuyu iroorei, mumwe akachiwa kuti yangu yakanakisisa ingaroorei. Ndo paya pavakazoita ningi yokuti paite utsi uende pamusoro, akazohwina mudiki, paitiswa sacrifice iyo iyeyeyi vaitirana jerasi. Zvejerasi iyi zvakatanga nguva yevana vaAdamu ivavo.
Sheikh Ishmael Dua, ini nevateereri tinokutendai zvikuru nemashoko enyu. Ndinovimba vateereri vazvinzwira voga mashoko amataura.
Tinotenda chaizvo, muve nekuteerera kwakawanda kwakanaka kwemamwe maprogiramu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, rugare ngaruve kwamuri.
Vateereri, kana muine mibvunzo kana zvimwe zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai maaudio enyu kuWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndiri ku Voice of America Studio 7 ku Washington DC. Ndini Tanuno Kawande ichikusarisai nemufaro.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanuno Kawande na icho chirongwa chechitendero. Uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesse Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbo tarisa nhau dzemitambo. Makwikwi Africa Nations Cup ari kuenderera mberi kuIvory Coast. Paine mutambo uri kutambwa iko zvino muround of 16 pakati peEquatorial Guinea neGuinea. Pari zvino mutambo uyu watambwa kwema minutes makumi maviri nematanhatu kana kuti 26 minutes uye achiri mangange 0-0. Nasi zvakare nenguva dza 10 kune mumwe mutambo uri kutarisirwawo newakawanda pakati peEgypt nenyika yeDemocratic Republic of Congo. Mukuzeya nezvenyaya dzemitambo iyi, tabata muongorori wenhau dzemitambo momoyo, tikatanga nekumubvunza nezvekuti ndiani angakunda pakati peEgypt neDRC.
Nona kuti Egypt haina kutamba zvinofadza kutingati zvataitarisira, kunyanya kuburikidza nekukuvara kwakaita mukomana wavo chaiye, top maximin wavo. Saka zvakaafekta matambiro avo nekuti Mosala anga asipo. Tinongoti vakapona kuti vakwanise kupinda muraundi. Mukazasawo DRC inodaira kuti yakatamba kupfurikidza zvayaitarisirwa. Saka mukaona mutambo uyu ndiwe kuti Egypt vakuita vachijairana, iwo DRC vatori vakomana vane hunangwa, nekuti pakutamba kwavo vari kutamba semubatanidzwa kupfuura timu dzakawanda. Saka ndingangoti mutambo uyu unogona kuita mangange, unogona kuperera kumapena.
Toenda pane mumwe mutambo uchatambwa iwo mangwana nenguva dza7 PM, pane Cape Verde neMauritania.
Uyu mutambo ndinoona Cape Verde ichikurira. Kana tingakanganisi vakomana veMauritanian, bhora ravakatokunda ndiro ravakahwina svondo rapera ndiwo rekutotanga kuhwina kuAFCON. Tikatarisa vakomana Cape Verde vari kutamba zvakanakisa stereki, havasati vakundwa izvozvi kutaura kwatiri kuita. Saka todayira kuti vachaenderera mberi nekukunda.
Mutambo wekupedzisira ndo uchatambwawo na10 PM manheru, wakatarisirwa newakawanda pakati peSenegal neIvory Coast. Uri kuona sei mutambo?
Mutambo uyu uchatarisirwa newakawanda ndechekuti Ivory Coast ndo vari pamusha, ndo mahost edu. Senegal ndo maholders. Asi kana tichitaura zviri zvebhora, Senegal yaratidza kuti iri kutamba zvakanaka. Tikanyatsoongorora munoona zvakare kuti Senegal ndiyo yakagwesa zvibodzwa zvakawanda kupfuura mamwe matimu ose izvozvi mugroup stage. Saka kutoti Ivory Coast ikunde, inofanira kunge yamwisa zvibodzwa zvinopfuura zviviri, nekuti pagame roga roga Senegal haisi kutadza kumwisa zvibodzwa zviviri zvichienda mberi. Saka ndinoti mutambo unenge wakaremera vakomana veIvory Coast kupfuura vakomana veSenegal.
Muongorori wenhau dzemitambo uyo aimbotambira Baimo neCaps momoyo achitaura ari parunare kuBritain. Mune imwe nyaya, Jannik Sinner akunda Daniel Medvedev ndokubva asimudza mukombe weAustralian Open Tennis nhasi. Sinner anga achitamba mufainari yemutambo mukuru kana kuti major kekutanga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Vaive mutungamiri webato Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vave kutyisidzirwa nerufu kuZanu PF ichiramba kuti ndiyo yakonzera mvongamupopoto mubato iri. Nhengo dzedare reparamende, makanzura nemaseneta akasarudzwa pasi peutungamiri hwavaChamisa anonzi ava kudzungaira mugomo nekusaziva gwara rekutora. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.